ngingachaza ukuba ukuthi ngiyathathi bani ukuthi now izi sikumathare izimoso andithi ngokuzindisa
wonke
awuze ukuthi ane 40 ikunze hathi ngiyemsangana uthi kana kuthi hathi sini ngiyemsangana sikumathare izimoso azisathi zaphela zvakatongwa kudarire high court vamwe vacho vakaita maappeal kushandira kuti chitangise kusvika saka ini pano pandinokonza kuti titaure muchidimbu asi pano pandinokonza kutaura kuti nyaya dziri pamberi pevatare ikazi dzinzi kuti titaure titaure pachirungu zvinonzi dziri subjective
ipapo ndiri kupanzwisisa Justice Chigumba chandanga chingobvunza ndechekuti izvo imimi sesangano matambira here magwaro ari kubva kuMDC Alliance avari kuti izvo vaunganidza nodarika zvuru mazana matatu
imimi saemutori anoona nezvesangano rinoona nezvesarudzo handisi operational kana ndikuti handisi operational zviri kutoreva kuti ta ndiende kuzimbabwe electoral commission madzoite ndichitambira matamba kana kusatambira matamba kuna ari operational kuzimbabwe electoral commission ndipi elections officer vanonzi vasiraigwa ndo vamunofanira kubvunza mubvunzo wekuti vakutindurei vachikubvei kuti maprovhinsi ese kuprovhinsi yakatambira vanhu vapokana vari vangani provhinsi yakati vanhu vapokana vari vangani inini ndinoita zvesarudzo kuti ndinzi ndiri operational aye harmonization kana tichiri paharmonization rangu basa ndere kudzidzisa ari operational kuti mutemo unozi zvakati handisi kukwanisa kupindura mubvunzo wei kari zvino handisi kukwanisa kuti nditi hatina kutambira kana kutita nekuti isusu handiti mukanyatso dokera mumashure takati isusu tiri kushandira kubva kumba kamwe takapema covid regulations tinotozoverengawo magwaro atinonyorerwa nevari operational vachiisati yapurwa kumacovid kwabva zvakati saka parizvizvo handikukwanisa kuti nditi ehe kana kuti nditi aiwa kana muchida ehe kana kuti aiwa unobata vasiraigwana
ndiri kupanzwisisa ipapo Justice Chigumba tanga tambotiraya kubata vasiraigwana asi nhare yavo iri kunetsa kubata saka ndazenge ndati nditaure nemi
kunyeta nekuti nhare yavo iri kunetsa nekuti zimbabwe electoral commission tikushandira kubva kumba kaidzimiswa intentional services tanga takamisa nhau dzechi zvesarudzo tichitipamusaka pe ekinhere tiri kunetsa mukati menyika handimuti ndiaakukabatika kwavo hausi hwenderurani vari kutoshandirawo vari kuba